Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina 27 Chikunguru 2023. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Kuita tsvakurudzo dzekuti ndezvipi zvingaitwe nemapurisa nevamwe vanochengetedza mutemo kuti panoitwa kuratidzira kodzero dzevanhu dzisambunyikidzwe kana kutorwa. Saka iwo musangano uri kuitwa dziri gadzirirwo dzekuzogadzira maprotocols aeun.
Nhumwa inoona nezvekodzero dzevanhu kana kuti United Nations Special Rapporteur on Freedom of Expression and Access to Information nezuro mukinya yakaita musangano nevanorwira kodzero dzevanhu vanobva kunyika dzakawanda.
Kutikoro, nharaunda nenyika, handiti ose aya macontributing factors in building a well-rounded child. Saka kana community ikasaprovider zvinodiwa nemwana, hurumende ikasaprovider zvinodiwa nemwana, kuchikoro kukasaprovider zvinodiwa nemwana, mutemo uyu unogona kusashanda kunyange mubereki akaita zvose zvaanokwanisa.
Hurumende yakapasisa mutemo weChildren's Amendment Act unosungirira vabereki nemhosva dzinenge dzaparwa nevana vavo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Zvichitevera chisungo chakadzikwa neHuman Rights Council gore rapera chekupa nhumwa inokosha yeUnited Nations simba rekuongorora kodzero dzevanhu dzekuungana uye nekusangana vakasununguka, nhumwa inokosha yeUnited Nations vaClement Wall nezuro vakasangana vakaita musangano nevanorwira kodzero dzevanhu vanobva kunyika dzakasiyana-siyana muNairobi, Kenya. Umwe wevakanga vari mumusangano uyu ndiva Obed Masaraure, avo vanoti nhumwa inokosha yeUnited Nations iyi iri kuita tsvakurudzo yekuti panoitwa kuratidzira ndezvipi zvingaitwa nemapurisa nevamwe vanochengetedza mutemo kuti kodzero dzevanhu dzisambunyikidzwa. Tabata vaMasaraure kuti tinzwe zvizhinji.
Kungu musangano watakaita wanga uri consultation iri kuitwa na Special Rapporteur on Freedom of Association Assembly uyo ari kuita tsvakurudzo dzekuti ndezvipi zvingaitwe nemapurisa nevamwe vanochengetedza mutemo kuti panoitwa kuratidzira kodzero dzevanhu dzisambunyikidzwe kana kutorwa. Saka iwo musangano uri kuitwa dziri gadzirirwo dzekuzogadzira maprotocols aeun, chiri chisungo chakaitwa neun resolve the Human Rights Council Resolution 50 of 2021 kusungira kuti pange paine maprotocol ekuti kana pachike pachiitwa mapeaceful protest malaw enforcement agents angatore matanho api anoita kuti kodzero dzevanhu dzisambudikitswe kana kutorwa.
Musangano uyu kana kuti zviri kubvunzwa nenhumwa dzeUnited Nations idzi dzine chekuita here nezvesarudzo kana kuti ndezvamazuva ese?
Kwete hazvinei nezvesarudzo. Izvi ndezvenyaya yekuratidzira kuti maconsultations ari kuitwa pasi rose, patanga tiri muNairobi tichitaura takamirira region yeAfrica, vanga vari kuLatin America vanenge vachiita kumaregions ese vachiita tsvakurudzo vachinzwa kuti civil society iri kuti chii uye vakuru vemalaw enforcement agents vacho vari kumboti chii kuti kana vapedza kuita maconsultation vochizobuda nechisungo kuti izvi nemaprotocol achotarisira kuti pasatyoro kodzero dzevanhu vanotarisirwa kuitwa ngana kuti nezvipi zvingaitwe kubva panogadzirirwa maprotest paanoitwa nepaanenge apera.
Chamungati chabuda mumusangano umu ndechipi vaMasaraure?
Vazhinji civil society yemuAfrica vanga vachiratidza kunyunyuta nekutyorwa kwekodzero dzavo vachitarisira kubva pamitemo chaiyo iri kushandiswa nemapurisa, asi hatitazonyobata mitemo nekuti apa maprotocol evanozoshandisa mutemo. Saka chazotariswa ndechekuti ivo vanoshandisa mitemo ava pakachione kwa kuti varikuenda mberi pakutochikora kodzero dzevanhu ivo basa ravo riri rekufasiriteta kuti maprotesta aitwe zvakanaka asi vari kuzoonekwa vazhinji vangu vachitaura kuti malaw enforcement agency emuafrica ari kutoya achitoita seanodzivira kuti maprotesta asaitwe vari kutoya sevanotomhanya kumberi kutoponda vanhu kutopfunyikidza makodzero dzevanhu ivovari vanofanira kunge varivo nhume dzatumwa nemstate kuti dzichengetedze kodzero dzeavo vari kuratidzira kuti kuratidzira kwavo kuenderedzeri zvakanaka kusungu chinyaya hombe yapfuta yanyatsobuda saka papa kunyachiitwa nhaurirano dzekuti ndezvipi zvingaitwa kubva paeducation yemalaw enforcement agency ndezvipi zvinoitwa kubva kuendera even pakutadza mental health yavo vachiwana kadzili ndezvipi zvingaitwa kuti pave necollaboration yemaorganizers emaprotest neivo vacho mapurisa anofanira kubatsira kuti maprotest aende mberi
nyaya yebhiri repatriot bill yambopindawo here mudariro muhurukuro dzenyu
hongu tinoona nhume dzeun dzatora nguva yekushoropodza zvakanyanya patriotic bill yemuzimbabwe vachiti vachitoti zvinotyisa kuti mitemo yakadai iri kuramba ichitoiswa nguva ino ibill rekunzi rinowedzerwa kuchikora kodzero dzevanhu dzeassociation ekubatana nevamwe asi hatina kunyanyasimbisa nezvaro nekuti donzo guru ranga riri rekugadzira maprotocols emapurisa kuti angaite sei kuti achengetedze kodzero dzevanhu vanoratidzira
okay I want to ask this question but ndoda kutanga ndanzwa answer
avo vanga vari vanorwira kodzero dzevanhu vaobed masaraure vari parunhare kunairobi kenya nestudio 7 hurumende yezimbabwe yakapasisa mutemo unosungirira vabereki nemhosva dzinenge dzaparwa nevana vavo kana vana vavanochengeta pasi pechildren's amendment act mutemo uyu unoti mubereki anotadza kuranga mwana wake kana anomusiya achipara mhosva vanosungwa pasi pemutemo uyu pasi pemutemo uyu munhu wese ari pasi pemakore gumi nemasere anonzi mwana mukuziya nezvenyaya iyi Evans Zininga abata nyanzvi yezvemagariro evanhu vari mukuru wesangano rePeace Hub muzvare Irene Hungwe kuti tunze maonero avo
mutemo uyu uchangobva kugadzwa wekuti mubereki nemureri ndivo vakutongerwa mhosva dzinenge dzaparwa nevana vavo tinogona kupembera kana kuona sewakanaka asi tikazonyanya kudzikanawo tinogona kuona kuti hazvisi fair kuti mubereki anzi ndiye anotongerwa mhosva yemwana wake nekuti anonzi munhu kana kuti zvatiri nhasi it's a product kana kuti maresults ezvinhu zvakawanda zvakatikomberedza zvinosanganisira mhuri dzatakazvarirwa kunotanga for socialization tugadzirwa personality totaura kuchikoro community inogara mwana nenyika yanogara kusanganisira economy saka at the end of the day tinoona kuti hazvisi fair kuti mubereki aitwe held responsible for the actions kana for the crimes dzaparwa nemwana wake nekuti pane macontributing factors akawanda anogadzira character kana kuti personality yemunhu
zvino vabereki vochiita sei nemutemo iwoyu
vabereki kuti vagarisane zvakanaka nemutemo uyu ndofunga tikawanza mapositive parenting programs munharaunda dzedu zvinogona kutibatsira asi tinoona kuti vabereki navarevi hapana ane shuviro yakashata pamusoro pemwana wake wese mubereki anototarisira zvakanaka pamwana wake nokutozamawo kuita zvaanokwanisa kuti mwana ange ari well-rounded sezvanambotaura kuti mubereki ndinogona kuita zvese zvandinokwanisa mumba asi kune mamwe mafactors futi anokontributa kumwana tinotaura nekwamudzviti kunotorwa mabhetsi nemadhetsi pamwe ndakasigwa mwana wasisi vangu vakashaika kutora bhetsi iroro kumutorera bhetsi mwana iye kunogona kukutorera makore namakore mugofamba saka kana tisiri kukwanisa kuprovhaidha zvinodiwa kumwana kuti ange akakwana hatigoni kuti tizopomera futi mhosva kumubereki totaura futi kuchikoro kuri kuenda mwana uyu kune zvinhu zvakakwana here padhuze here pachikoro pacho pari accessible here munyika machoni mune mabasa here anokwanisa kuzoaccommodata vana saka maparties ese ari responsible for building a well-rounded child kana tikasamira panzvimbo hatigoni kuti tizomira by the end of the day to mbereke ndiye anofanira kutora mhosva yezvaitwa nemwana yet isiwo tisiri kukwanisa kuita zvinoita kuti mwana ange akakwana
munoona here uchizoshanda sezvavari kutarisira
nemamirira akaita zvinhu munyika mutemo uyu tinogona kuona usingazobudiriri kana kuti usingazoshandi sezviri kutarisirwa nemhaka yekuti tati isusu wongu mubereki ndiye anopedza nguva zhinji nemwana ende ndiye ane mabest interest pamwana wake kunyange zvazvo kune mama clauses emutemo anoti vana they belong to the state but mubereki ndiye ane best interest pamwana wake saka mutemo uyu unogona kusabudirira nemhaka yekuti kana tiri kusocial work ora pane yatinoti the systems approach systems approach iri kutaura kuti pane zvinhu zvakawanda zvakakomberedza mwana zvinofanira kuumba mwana iyeye sezvanambotaura kuti kuchikoro nharaunda nenyika handiti ose aya macontributing factors in building a well-rounded child saka kana community ikasaprovida zvinodiwa nemwana hurumende ikasaprovida zvinodiwa nemwana kuchikoro kukasaprovida zvinodiwa nemwana mutemo uyu unogona kusashanda kunyange mubereki akaita zvose zvaanokwanisa
pane zvingaitwe here kuvandudza mutemo wacho kuti zvigone kushandika nevabereki
kuamenda mitemo kana kuzama kuinatsurudza hakuziriko kunopedza matambudziko ndinogara nichitaura nichiti kana tiri kusocial work tine maapproaches two atinoshandisa yatinoti curative kana kuti reactive kana preventive ende ndinogara nichiti zvakanyanya kunaka kuti tirerekere kupreventive kudzivirira because kuzonatsurudza mutemo kureacta pamusoro pezvatoitwa pamusoro pemhosva yatoitwa nemwana tadii kunyanya kufocusa on the preventive tione kuti chii chiri kumbokonzera kuti vana vadaro handiti toisa maparenting programs vabereki vodzidziswa kunzira dzokurera nadzo vana toenda futi kuzvikoro tomeka sure kuti maschools edu zvinhu zvakakwana maschools achari accessible mafizi anokwanisa kubhadharika mucommunity medu vana vari kuwana zvinhu zvakakwana here mune mafacilities anoita kuti vana vakure zvakanaka here mune mapaki here mune mayouth friendly centers here saka tikatarisa maissue if we can address those issues I think tinenge taderedza kuparwa kwedzimhosva dzacho
avo vanga vari nyanzvi yezvemagariro evanhu vari mukuru wesangano rePeace Hub muzvare Irene Hungwe vari parunhare naEvans Zvininga weStudio 7 mutungamiri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vanoti United Nations inofanira kutora danho guru mukuitwa kwesarudzo dzemuZimbabwe kuti dzisarambe dzichiita mutauro vachamisa vakataura mashoko aya kwamurombedzi kumashoreline west nezuro nenorajena anotipa nyaya inotevera
vachamisa vataura mashoko aya panhandare pamurombedzi kuvatsigiri vavo vanga vachisvika zviuru zvishanu vati United Nations inounza achiremerera kusarudzo
asi votoda kuti vekune dzimwe nyika vauye kuzoona sarudzo ndakaudza kuti United Nations yaifanira kunge yakakokwa haisati yakokwa patakadi sarudzo dzedu kuti dzive nechimiro dzinofanira kuonekwawo nekune dzimwe nyika kuti zvifadze vamwe zvifadze isu kuti zviwirirane kuti tose tine sarudzo dziri kufamba zvakati
sachigaro wevhesin vaandrew makoni vanoti United Nations inowanzouya kuzotungamira sarudzo zvikuru kana nyika ichangobva hondo.
There's not much but UN missions because drones we kuna kune kukanya kuda violence yakanya thank you for it kana pakanzi pakuta my election ku Sudan because kwangune hondo
vachamisa vaenda mberi vachiti vachakunda vamunangagwa zvine mutsindo rwendo rwuno
manawe takamurova muna 2018 munozviziya akazonoponera kuconstitutional court zvinogore rino takati haiwa isu hatisi zvinoenda kucourt toda kumurova zvokuti iye ndiye unoenda kucourt
asi vakafanobata chigaro chemukuru webazi rezvekuburiswa kwemashoko muzanu PF vafarai marapira vati bato ravo rinokunda vachamisa vati nyika ino inoda kuti vemapati ezvematongerwo enyika vashande pamwe chete nokudaro vanoti vakakunda vachaita kuti mutungamiri webato rezanu PF ave nechigaro muparamende
unofanira kubatanidza nzvimbo dzose maregions ose kwete kuti votora vekwako chete kana vebato rako isu ndapinda one of the things atinogadzira tichigadzira upfumi hwenyika is to be tolerant opposition munangagwa nezanu PF Rakwa creator a sitre opposition leader. Did you share that state house? John Watila is not Rumede no Pambase.
Asi izvi zvinonzi nemutauri wamunangagwa vaGeorge Charamba zvakarambwa navachamisa zvakapa kuti vape chigaro ichi kuna vaDouglas Monzora veMDC. Mumwe wechidiki webato reTPC apinda musangano wanhasi vaLazarus Kimbini vanoti vafara nemashoko avachamisa panyaya yeminda.
Ndinotenda vachamisa vari kuuya neshandiko. Mukomana wechidiki hatina kusiyana nemakore akawanda asi ari kuramba achitaura development.
Zvichakadaro mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vanga vari kucross date kuhange kumachebelen north uko vaita musangano nevatsigiri vebato ravo. Musangano wamboda kukanganiswa nenhengo dzebato rezanu PF apo dzadaidza mapurisa dzichiti nhengo dzeTPC dziri kuvadenha. Asi mapurisa auya akaona pasina mhirizhonga yanga ichitaurwa iyi. Ndakamirira Studio 7 kwamurombedzi ndini Nunurai Jena.
Tombotarisa zviri mumapepa nawo anhasi. MuZimLife.com atore Citizens Coalition for Change rinoti imba yeimwe nhengo yayo yavo iri kukukwidza kumirira St Mary's muparamende vaBrighton Mashindu yakakandirwa chinoputika chikapunza mawindo. VaMashindu vanonzi havana kukuvara asi mapurisa ari kuferefeta chiitiko ichi. MuNewsday mutevedzeri wemumiriri weEuropean Union muZimbabwe amai Beata Martin Rosmotowicz vanoti vanhu vavo vachatarisa sarudzo dzichiitwa vanoita zana nemakumi mashanu kana kuti 150 uye vachaenda kumatunhu ose emunyika kusanganisa nzvimbo dzinogozha kusvika. MuNewsday makare mutori wenhau Columbus Mavinga nezuro akamiswa mberi kwedare reMagistrate Court rekumbare achipomerwa mhosva yekushandisa drone asina magwaro anomupa mvumo yekuita izvi. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Ndinokumbira kuti meseji yangu iende kuna anonzi Marapira Farai uyu. Sada kunyepera wanhu iwewo Marapira Farai. Ndini matsotsi wanhu ezanu PF. Kana uchiziva kuti muZimbabwe bato rimwe chete riramba richiadresa vanhu vamwe chete nzvimbo dzakasiyana-siyana muZimbabwe iZanu PF, munotakura vanhu kumasvingo moenda navo kwamutare mosvika moadresa, mozobvazve navo moenda Harare mosvika moadresa. Ndokunonzi kupenga ikoko chekutanga. Bato iri razara nembavha, mhondi, varoi, matsotsi dzimauraya Zimbabwe. Saka usada kuti nyepera apa.
Makadi pa Studio 7 apo. Chikumbiro changu neshoko rangu rimwe chete, maZimbabweans vari kudiaspora nevari kumba kuZimbabwe ikoko, foniranai nehama dzenyu dziri kumaZefa uko muchidzisimbisa kukudzionesa kuti musi wa23 August kungoisa pane mukomana hakuna munhu anokuona waurwisa ex wako wapinda kunovhota. Ngativafonere tivatsanangurire chaizvo zvizere nekuvasimbisa kuti hakuna munhu anokuona manyepo. Saka shoko ngari pano kumamisha uko kunana sekuru vedu anagogo vedu nevanin'ina vedu vari kumamisha ikoko kuvaudza kuti aiwa musatyidzirwe hakuna munhu anokuona pauri kunesa ex wako.
Ini ndiri kushaya kuti muZimbabwe mune rudzi rurimo. Ndiri kutoshamisika vamwe ari kutofirira zveshuwa nemwoyo wese kusapota ZANU PF. From 1980 muchingodzungaira naye muchitambudzika. Aiwa imbovandudzai pfungwa. Svinurai maZimbabweans. Musade kuramba muchifa mune nhamo. Hanzi vana vese vakadzidzwa nemadhigiri ngavaende kunorima. Vangaende kumapurazi kunorima. Mapurazi acho ndeapi? Mapurazi acho vakaatora. MaZimbabweans, muri rudzi rupi? Munobatsirika sei? Nekuvandudzaiwo pfungwa. Imbochinjai maitiro. Mutsvage rimwe bato rakasimba TPC. Imbopinda. Itonge nyika tione kuti nyika yacho inomira sei. MaZimbabweans, svinurai.
kufunga rupeza zangu wanjinotu kunewae zanu pifaruku tretena anu magari mzimbabwe gunzea muka votira mkumana seta hondo inini muonero wangu ndaka zumira sachirasha ndinote aiwa hondo yange ya katona akachote pondo pondo zwari ime siwano sunungu wavo soku sunungu wavo mnoti makaita nyika panoti rambeta angu sungiri bapa pama tanda tingonzi mkadai toku vayai mkadai toku vrayai life yose mango disungiri ya mimanu ya zanu pifimi takato emira hondo yacho tunoto mpinza mkomba na kana tiki pondo pondo tiki pondo pondo nguba kutuwa na kuwa na wuku kusuto nga kuzeri saneta ni mewa rume mimi hondio munu ngoti hondo hondo munu lare simbiri singa lina kwa mwere kutu kwa ya munu tito lare simbiri sili sinema simba kana kuti munu nge mida udigi kutemba ni maso jaini karuma baraki ayo watoda kuzona naka warume anjei tivo neko
imangwa nani pa studio 7 ini angu ndoda kungota uraupa msuruga amunangagwa anga warige kuramba chichikora kuziru zedi isu 7 amunangwa anga waru kuona kuti wanuwa votera wa wanueza anu pf wa kuramba chungu itamirishunga izo shwakaro wa munu wa uyo mtorewe na uku blawayo waniwa avo mchandwa kuenda kwenye yoyo waniwa awasungi energy mtoda karibiru anuputi kumashingo uko kubikita uko asa anachaka itwa mugwada ringa chingota uraupa chingoro tomoka kuti wanueda waite mirishunga Asuku zvione here zviri kuitike zvingarege kuda kuti jairira. Vana eZimbabwe ngatichanga mukei. Kaneri hondo ngaitange tizvire kodzero dzedu chamisa ngapindi hake.
Vamunanga kwaongwanyarare nyadza vandara zvatika imirishonga zvingagara vangonyarara munhu mukuru tovato respect. CBC yawe especially those Zimbabwe yaichereleki. Yakanyangadzwa nonsense yazvitereleki. Vanoimba zvinziyo vanotaura news chaichaichaiyo dzingotanga noti Mnangagwa mwazi Mnangagwa ndiye atove munhu muno munyika muno Zimbabwe yese zeho haichereregi rote Zimbabwe is nonsense radio Zimbabwe is nonsense noma FM masimastaifemu chichi zvinoita riri nani rote Zimbabwe haichereregi nonsense saka kavanyarari zvavo zvatova democracy aiwa seni nani muna democracy muno munyika kavanyarari
Masora se. Não cumpriu com a gare com boeira. Saka kupe customer yongbadi yodile na yongbadi kapota ne boera dile ne customer yodile na ye dile na ye fana kuru wa left and right and center badi aha wa monzora kani sene na zoka niko chiko amzumbe takana rai msado dupe dranguwa ba wani zamaka mishe mienyu harvest house makatora vese makapi wani mkomana mchadi hiko sene ne kune tani dini prince pa jupa Victoria kutuze kune spa na itabasa
Ndoda hangu kutsigira danho rutorwana na Obed Masara ure. Danho ravo ndoritsigira zvakanyanya kuti zvikoro zvivharwe because zvaachidwa nezanopf izvo. Hazvisiri izvo. Because vana vechikoro vakutopinzwa mupolitics. Handisi kuziva kuti zanopf inofunga kuti kana ikambunyikidza vanhu vaungane vakawanda ndokuti kuvhota here because munhu achipinda muballot box anopinda ari one. Saka kumbunyikidza kwese kuvari kuita vanhu vachisvika pakunorova vanhu nekutorana nevana vechikoro vachiregesa vana kuti vaende kuchikoro hameno kuti vari kuzvivana kupi saka danho rana vamasarauri ndinoritsigira chaizvo idanho rakanaka ngazvivharwazvo zvikoro because tikatarisa rali yakaitwa pachinorumba apo kuzaka mabhazi akashandiswa kunotakura vanhu kubva kunonzi kunana chefu kwana benzi vana mutembwa kushandisa mabhazi kutakura vanhu about 70 something kilometers kuenda kunatenda rali yezanopiefu zvinorevi izvozvo kana musina vanhu vanoezanopiefu hamuna vanhu hamudiwi noti kumanikidza vanhu kuti vaende parali penyu kumanikidza vanhu kuenda parali penyu sandi kuti munovhoterwa munhu anenge achitoziva paanozovhotera chero mukashungurudza mwana wezimbabwe sei vhoti yavo pavari kuda kunoisa vanopaziva ende ndopavari kungondoisa either munoda or hamudi saka zvitori nani murege vavanhu vaende pavanoda vakasununguka
idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Bato guru rinopikisa South Africa Democratic Alliance rinoshora zvikuru mutemo unobvumidza rusaro raganda pazvigaro zvepamusoro mumakambani. Democratic Alliance inoti mutemo uyu uchakonzera kuti vachena nemamwe marudzi asarurwe sezvo vatema vari ivo vazhinji munyika. Nezuro paramende yeGhana yakavhotera kubviswa kwemutemo wekutongera vanhu rufu. Munhu akapedzisira kuurawa akatongerwa rufu muGhana akaurawa makore makumi matatu apfuura. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. America nemadzisawira ayo vari kutsvaka nzira yokurwisa kushayikwa kwezvekudya pasi pose zvichitevera kuvharwa kwenzira dzinoshandiswa kubva muUkraine dzichienda nechikafu kune dzimwe nyika dzinotenga chikafu kubva kuUkraine. Izvi zvinotevera kubuda muchibvumirano cheRussia kubva muchibvumirano chayo neUkraine chekurega zvekudya zvichipfuura nemunzvimbo dziri kurwiwa. Russia yakazobhombawo matura ezvekudya ari muUkraine. Tabata nyanzvi mune zvematongero enyika Dr. Frank Guni kuti twinzve zvinogona kuitika apa.
Kumbomiswa chibvumirano chekuti ngarava dzinotakura zvekudya kana kuti chikafu dzichibva kunyika yeUkraine dzichipfuura neBlack Sea. Kumiswa kwaitwa neRussia kuchaunza matambudziko makukutu pasi rese, kunyanyanya kunyika dziri kumabvazuva dzinosanganisira dziri kuMiddle East pamwe chete nekuAfrica. Uye pasi rese zvaro nekuti nyika zhinji dziri pasi rese dzinotenga zvekudya zvinosanganisira gorosi, bali, imwe mhando yegorosi inoshandiswa zvizhinji kugadzira zvinenge hwahwa, uyewo masunflower, binzi nechibage.
Saka Dr. Guni, nyika dzinofanira kutarisira chii mumasvondo kana mwedzi mishoma iri kuuya?
Muchaona kuti mutengo wezvinhu izvozvi uchakwira zvakanyanya pamusika wepasi rese. Tinotarisira kuti mutengo wegorosi nezvandataura zvinosanganisira masunflower, bali, binzi, chibage zvichakwira. Tinotarisira zvinogona kukwira nemapesendeji anobva kubva pa2% kana kutosvika ku5%. Munguva pfupi inoteera, nekuti nzvimbo yeUkraine ndiyo nzvimbo inopa chikafu chakawandisa kana inotengesa chikafu chakawandisa pasi rese.
Avo vange vari nyanzvi mune zvematongerwo enyika Dr. Frank Guni vari parunhare kuWashington DC neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Nhumwa inoona nezvekodzero dzevanhu kana kuti United Nations Special Rapporteur on Freedom of Expression and Access to Information nezuro muKenya yakaita musangano nevanorwira kodzero dzevanhu vanobva kunyika zhinji. Hurumende yakapasisa mutemo weChildren's Amendment Act unosungirira vabereki nemhosva dzinenge dzaparwa nevana vavo. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande, ndichikusiyai muri mumaoko maChris Gande nenhau dzeIsindebele.